Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 4, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inonzi iri kuronga kuti vakuru vezvikoro vasiri kuda kutambira mari yezigi vasungwe voendeswa kumatare edzimhosva. Sangano revarairidzi Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU rozivisa kuti nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa pachavhurwa zvikoro nechipiri chinouya. Zimbabwe inodomwa kuti itirwe musangano weNordic African Foreign Ministers Meeting wegore rinouya. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi iri kuronga kuti vakuru vezvikoro vasiri kuda kutambira mari yezigi panovhurwa zvikoro chipiri chinouya vasungwe vachiendeswa kumatare edzimhosva. Asi vezvikoro vanonzi vari kuchema kuti kutambira mari yemunyika kunovadzosera shure nenyaya yekuti uremu hwayo huri kuramba huchidzikira zvokuti pavanozoda kuishandisa inenge isisina simba. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe zvizhinji, asi vakaudza bepanhau reManika Post kuti ndodanho richatorwa nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remubatanidzwa wemasangano anoona nezvebudiriro dzemuzvikoro reNational Coordination National Association of School Development Associations and Committees vabani Manokore.
Mubvunzo wakaoma baba Kandemiri. Tiri pari mananzombe. Chekutanga ndechekuti nyika yeZimbabwe inofanira kugashira danho ratorwa nehurumende rekuti pave nemari itsva yatinoshandisa. Asi munofanira kutarira kwatiri kubva kuti mamiriro eekonomi yedu anga asina kumira zvakanaka. Izvo zvinodikwa kushandiswa muzvikoro atoti magoods and services. Anga ari kuwanikwa kana muchinge mabhadhara mari yekunze United States. Ava vari kutengesa zvavanotengesa. Vari kutengesa zvinhu vachichaja mari yekunze yeUnited States. Uku zvinodikwa kunzi zvishandiswe muzvikoro zviri kuwanikwa kumakambani iwayo kuti vashandise mari dzekunze dzeUnited States. Ndinovimba kuti nekufamba kwenguva mari dzedu dzichipinda vanhu vachidzijairira zvatenge takatarira zvese kuti zvikoro vangashandisa zvinenge zvaakutengeswawo nemari yenhingi yedu yemuZimbabwe inove chibanho ratinenge tiri kugashira tose kuti zvirerukirire vana veZimbabwe.
Zvii zvamungati zvinofanira kuitwa nehurumende tichiona kuti nyika iri kubvumidzwa kushandisa iri kunzi multi-currency basket, mari dzese dziri kushanda munyika dzinofanira kunge dzichitambirwa?
Maonero angu ndanga ndava kufunzira kuti hurumende dai yatendawo kuti mubereki ane mari yekunze abhadhare. Asinawo mari yekunze obhadharawo nemari yedu yemuZimbabwe yezigi. Sezvo vakuru vezvemari vari kuti tichiri pamulti-currency regime. Kana tiri pamulti-currency regime handione chingakonesa hacho kuti mubereki anayo zvake asina mari yemuno yemuZimbabwe abhadhare mari yamadhora ekuAmerica. Handionewo futi zvinenge zvakaomera mubereki yekuti kana ane mari yemuZimbabwe obhadharawo mari yemuZimbabwe kuti basa redu rivandudzike.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remubatanidzwa wemasangano anoona nezvebudiriro dzemuzvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vabani Manokore vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzawo hadzisi kuzodzokera kubasa panovhurwa zvikoro nechipiri chinouya. Atina ukwanisa kubata mutauriru webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wefozeu waobeti masaraure vanove zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Leo yakawirirana pamisangano yatakaita kuti hakuna memba edu ichadzokera kubasa panovhurwa zvikoro. Tichinyunyuta kuti maprize ezvinhu aramba achikwira asi hurumende ichiramba yakatarisa rutivi panyaya yekuwedzera muhoro wedu. Tichitoona mutungamiriri wenyika achizvirova dundundu kuti haana hanya nelife yedu. Saka hapana memba yefozeu ichazoenda mabasa panovhurwa zvikoro. Chisungo chakatoitwa. Chisungo chatikuramba tichikurudzirwa vamwe varayiridzi kuti varayiridzi vese joinai, hakuna pamuchazodhoneterwa fair wage naemployer.
Mune urongwa here hwekutaudzana nehurumende nezvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi muchitaura kuti hamusi kuzodzokera kubasa?
Wangu tagara takasununguka kuti kana hurumende yavhura masuwo ayo kuti kuitwe nhaurirano yechokwadi tinoenda tichimanya tinotaurirana. Asi chatadzidza pamakore mazhinji atashanda nehurumende ndechekuti vanhu vanotomirira kuti vaone kuti kuramwa mabasa kwabudirira here kuti vazodedzera nhaurirano. Saka tinoti kune varayiridzi, simba rekuti nhaurirano dzechokwadi dzizoitwa richabva paaction yamuchaita kubva musi wekuvhura zvichienda mberi.
Tiri kunzwawo nyaya yekuti zvimwe zvikoro zviri kuramba kutambira mari yefees iri mumadhora emunyika ezigi. Imiwo sevarayiridzi munoonawo sei danho irori?
Kana hurumende ichiti kune mamwe masekta hakutambirwe zigi, zvinoomera zvikoro kuti zvitambire zigi nekuti kwazvinozoda kunotsvaga maservices, kwazvinotsvaga zvikwanisiro zvekuti vana vadzidze vashandise vari kuzvikoro kunenge kwakudiwa maus dollars.
Kune vamwe vari kuti nenyaya yenzara yegore rino hurumende inofanirwo kutora matano panyaya dzemari dzemaexamination fee dzekunyora bvunzo. Imi munoti uye zvamunokurudzira?
Hurumende inofanira kuziva kuti vabereki vazhinji vari kutoshaya mari yekutenga kuisa chikafu patafura. Tinokurudzira kuti hurumende dai yambosuspenda yaisa moratorium pamakosi akaita seschool fees, makosi akaita seexam fees, zvombomira kubhadharwa nevabereki, zvimbobhadharwa nestate, vanhu vomboti mari shoma dzavainadzo votenga chikafu mudzimba.
Vanga vari mutauriri wesangano refozeu vaobet masaraure vanove zvakare mutungamiri weatus vari parunare muHarare nestudio 7.
The Voice of America, VOA.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika reForeign Affairs razivisa kuti Zimbabwe ndiyo yakadongwa kuti iitirwe musangano wemakurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica nedunhu renordic weNordic African Foreign Ministers Meeting wegore rinouya. Izvi zvaziviswa nebazi iri padande mutandere X iro raimbonzi Twitter mushure memusangano uyu uyo wanga uchiitwa kwamazuva maviri muCopenhagen kuDenmark. Nyika makumi maviri nenhanhatu dzemuAfrica pamwe neshanu dzemudunhu renordic dzakapinda musangano uyu uyo unonzi wakanangana nekusimbisa kudyidzana pakati pematunhu maviri aya. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shawa sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri webazi ravo vaMike Mukura. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica.
Zvinhu zvakakosha chaizvo zvinofadza nyika yakaita seZimbabwe kuti inge iri ichisarudzwa kudomewa kuti izenge kuchiunganwa pamusangano weNordic African Foreign Ministers Meeting wegore rinouya 2025. Tichitarisa isu kuri kubva Zimbabwe kutongi hwava Mugabe kubva 1980 zvichizosvika kuna 2017 uko tinoona kuti Zimbabwe yanga yava kuinda pakusakidzana nenyika dzakawanda. Saka ichi ndechimwe chiratidzo chinoratidza kuhurumende iriko kuti isu tasiyana nehurumende yakapfuura. Vonai zvatiri kuitirwa nenyika dziri kutotisarudza nokuona maitira atiri kuita zvinhu munyika medu, angava outongi, angava wokufambisa ufumi zvakava nemaritsva. Saka zvinhu zvinodadisa izvozvo kunyika, asi zvisikarevi kuti zvinhu zvine zvakanaka muZimbabwe.
Iwo musangano une zvaungaunzirawo Zimbabwe here?
Misangano yakadai inokosha chaizvo. nokuti sokuona kwedu nau dzinenge dzichizvipambadza vanorima mari atingati mainvestors ayaya angava omuZimbabwe, omuAfrica kana epasi rose vanoteverera nyaya dzakaita saidzodzo. Saka panoitwa musangano iwoyo muchaona kuti panenge pane vatapi venhau vepasi rose. Saka vatapi venhau ivavo vanenge vachiisa nhau dzakawanda kunyika dzavo. Saka isu vamabhizinesi vanoona tsokuongorora kurimwa kunoitwa mari ndo zvinoitika izvozvo kuti pasi rose vane mari novasina vanenge vachiona kuti kune nyika inonzi Zimbabwe. Zvinenge zvichibuda panyuzi idzodzo zvinenge zvichiteverwa. Vamwe vanotoita aya anonzi madhokumendari aya, zvekare vamwe vane mari vanototumira vanhu vavo. Saka misangano iyoyi hairevi kuti kudyidzana nenyika idzodzi chete, asi zvine chireva kuti kudyidzana nenyika idzi pamwe chete neshamwari dzadzo nyika idzodzidzi.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose. Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rumbo rakanaka tine hurukuro namuzvare Rachel Kwainona vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanya imo muno muAmerica pasi pechirongwa cheCommunity Engagement Program chakarongwa nesangano reIREX rinoshanda riri pasi pebazi reUS Department of State and Cultural Affairs. Tinokuchingamidzai nemufaro ipo pano pachirongwa chedu muzvare Kwainona. Mungati tsananguro kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei uye zvekuti kana muri kumusha munenge muri kushanda nemasangano api.
Ndiripo pachirongwa chinonzi Community Engagement Exchange Program chakarongwa neIREX chiri under the US Department of State and Cultural Affairs. Ndiri kuZimbabwe ndinoitawo inonzi civil society work. Ndinovolunteer muzvirongwa zvakasiyana siyana, specially zvekubatsira vakadzi vechidiki between my ages 16 to 30, which is requirement iripo for constitution yeZimbabwe. Vanorigadwa semai young women and girls. Tinenge tichitarisawo pakuvasimudzira muzvinhu zvavanoita sanike kufinda career guidance kuti vakwanise kuzvibatsira muzvinhu zvavanoita seeducation, kureiza awareness pamaissues esexual and reproductive health nesexual and gender-based violence nemental health.
Tinoona kuti uri pachirongwa chawatiwe chakarongwa neIREX nemuzinda weAmerica uri kuZimbabwe. Zvanga zviri nyore here kupinda pachirongwa ichi?
Kupinda pachirongwa cheCommunity Engagement Exchange zvanga zvakaoma. Ndakatanga ndaapplya pekutanga ndikarejectwa. Ndikaapplya kechipiri ndikarejectwa zvekare. Asi kechitatu ndobva ndikazoacceptiwa muchirongwa ichi. That's why ndiri kuno.
Saka kuno uriko kwenguva yakareba sei uyezve zvii zvaungataurirawo vamwe vasikana vechidiki vakateerera panguva ino?
Chirongwa ichi ndeche 1 year. Kuti ndive kuno ndino unouya for 3 months kuti ukwanise kudzidzira uchishanda nevamwe maAmericans uchibata basa raunoita kumba. Saka vanongokutsvagirawo organization yezvinhu zvaunoita kumba. Asanike inini ndiri kugelap kuUnited Nations Foundation. Ndinenge ndichiitawo ndiri kudigital media ndichicreata maadvocacy strategies nemapolicies panyaya dzekubatsiridza vanasikana vemuno muAmerica. Ndichigadzirawo futi mastrategies ekubatsirawo vanasikana kumba. Saka unouya for 3 months wozoedzokera kumba uchinonoita project yako for the rest yemamonths anenge asara, asi igore rose raunoita chirongwa icho.
Saka kune vamwe vakateerera vangati ndingazvigonewo here kuti ndipinde muzvirongwa zvakadai munoti mushure mekunge imi mawanikwa muchiapplya mumborambidzwa mukaapplya zve mukanyimwa mukazowana.
Chandongotaura ndechekuti unofanha kutsungirira nokuti kakawanda kachona ukasashingirira nekutsungirira uchishandira zvinhu zvauri kuda ukangoneta then hapana chinobuda. Asi ukangoramba uchingoshingirira uchingoramba uchitraya kuitira kuti uone kuti future yako inenge yakamirawo sei. I think zvingatibatsira sevanhukadzi kuti tive vanhu vanomiririra vamwe uye vanozvimiririra vega vachitsvaga tsvaga zvinokwanisa kuvabatsira muupenyu hwavo. Saka ndinongoti kungoramba uchingoshingirira uchingotsvaga nekutsvaga maopportunities ariko kunzeuko anokwanisa kukubatsira iwewe pachako semunhu mumabasa emaoko aunoita kana kutsvaga zvimwe zvinhu zvingakubatsire outside of kugara muZimbabwe kana maopportunities asiri kuwanika akanyanya.
Tinotarisa matimi unofanira kunge uchitsvaga tsvaga kuti uwane yatingati ruzivo rwekuti chii chimwe chiri kuitika kunzoko. Vanenge vachida kupinda pazvirongwa zvakadai vanowana kupi ruzivo irworwo?
Vanoda kuwapinda pachirongwa ichi munosecha paGoogle. Asi pane organization inonzi Zimbabwe Association of Alumni inowanzewa kukanda malinks anoita kuti mukwanise kuapplya maprograms akadai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa nezvenyaya yekuti mari itsva yeZig ichashandiswa here mukutenga mafuta edzimotokari munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chagavhana veReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Hurumende ndiyo yakatotungamira mukada kuziva inini kuti mitero kutanga pana pamwedzi uno wachikumi mitero yemacorporate taxes anonzi maQPGs iri kunzi zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvinofanira kunge zvichibhadharwa nemari yeziki. Zvorevei? Zvoreva kuti nemari yese yatinayo yemaziki inenge ichinoperera kumitero iyoyo. Saka hurumende haigoni kuti iti zuva rimwe chete yotomhanya yekuti zvese zvachinja mumaziki. Aiwa, ndosaka ndataura kuti rwendo zvinodawo ungwaru nekutarisira kuti tikazongodaro tikamhanya kamwe chete tese nyika yacho inozofambika zvakanaka here? Nekuti takati maziki iwawo haasi ekungodira sejecha, anotodirwa maringe negoridhe ratinenge takabata kana nemari yekubvise nyika yatakabata. Saka hongu tingava nechido chekuti dai zvose zvatengeseka kumaziki sekutaura kwamaita mafuta ezimotokari. Asi mafuta ezimotokari anotengwa anodarika bhiriyoni remazusa pagore rogaroga.
Saka chinotadzisa maziki kuti atenge petro kana mafuta ezimotokari kubva kunze chii iyo mari yacho iripo?
Ndakakuudzai paya ndikati mari yatinayo yemaziki mari yakambowanda sei, iri pasi sezana remamiriyoni. Saka zvorevei? Zvoreva kuti haungaitisebenzi roti munhu wese anoda kutenga mafuta ezimotokari anofanisa kushandisa ziki iyo ziki rake richina kuwanda kusvika ipapo. Panozivikwa kuti mari irimo munyika pane umwe noumwe zvikamu zvinotarika makumi masere kubva muzana, more than 80% imari dzemahusa. Nyange mukada kuti zvese zvitengese nemaziki hazvigoni kuita nekuti vanhu vazhinji muhomwe make mune zhusa. Saka ndidzo pfungwa dzinenge dzichingoripo, kungoshandisa pfungwa kuti hazviiti zvinotaurika. Asi tinoziva kuti ndozvinodikwa nevanhu, asi chimiro chacho hachitenderi panguva ino. Asi patinenge tichifamba tichiinda zigi richiwandawo munyika, zvinoreva kuti sekuvimbisa kwakaitwa nehurumende, hurumende inenge ichiwedzerawo kutambirwa kunoitwa zigi kune zvese zvainotengesa. Rwendo rwatinenge tichifamba tichiziva kwatiri kabva kuyeza atipane kukangana chaziro nehope.
Tingaona here mabanga achitanga zvakare kushanda zvekupa vanhu chivimbo chekuti vange vachienda kunoisa mari kumabanga pane kuchengetera kudzimba zvatiri kuona pari nhasi.
Ndizvo zvatinorwisana nazvo izvozvo tichibatidzana nawo mabhanga tichigogodzera nekurovedzera panenge pakasarira nepanoda kugadziriswa. Saka ndabva kutsanangura paya ndichiti misangano yedare remari ndiyo zvinhu zvainenge ichitarisira kuti saka papoitwa sei, huo pachakasarira, pogadziriswa sei, huo kusvika tachisvika. Saka ndo patakaisa pfungwa dzedu, ndopatakaisa njere yedu kuti taicharamba tichipagadzirisa kusvika tasvika. Nekuti kana vanhu vakaramba vasina vimbo nemabhengi, vasita kurambana nemabhengi, vava kuti hatisina basa muupenyu, zvese zvatinenge tichitaura izvi hazvigoni kundobuda sematarisiro atinenge takazviita.
Saka panogadziriswa sei ipapa vagwanyanya?
Kune basa rakakura rinofanira kuti ringe richiitwa, rakatotanga riri kutoitwa nebhanga guru rehurumende, kuti mabhanga kae achishandidzana nevanhu, ukama hwavo nevanhu vachigona kundodzoreredzeka kunosvika panofadza. Mungarada kuziva inini kuti ivo vamushaya vanhu dokta, vakatotinyaradza, vakatipikita misodzi, vakati aiwa ndinoziva kune vanhu vanoisa mari dzavo kumabhengi, vaisa mari dzavo kumabhengi mwedzi wopera wodzokera wonzi mari yako yadyiwa nemudzuru uri kubhengi. Vakati aiwa hazvigoni kudaro, munhu oga oga ane mari iri pasi pezana remadhora remayusa kana kuti yakafanana kumazizi, hakuna achabatirwa mari. Saka siya mari yako, bhengi haubvumirwi kubata mari kumunhu iyoyo. Saka handiri muri kuona kuti ndo zvinhu zvinotaridza kuti pane chido chekuti zvinhu zvive nesanduko iripo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi varichipanga mazano chagavhana vereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vari parunhare muHarare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica muchaverengerwa natanonoka wande westudio 7.
Vachitaura mushure mekubudiswa kweongororo yekodzero dzevanhu yegore ra2023, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakati kurwira rusununguko nekodzero dzevanhu chinhu chinokosha zvikuru, vachiti gwaro iri rinoratidza chokwadi pamusoro pemamiriro akaita kodzero dzevanhu munyika mazana maviri. VaBlinken vanoti gwaro iri rinoratidza kuti pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa mukusimudza dzira kodzero dzevanhu sezvinodiwa negwaro reUniversal Declaration of Human Rights. VaBlinken vanoti tiri kuona zvakare kuti kodzero dzevanhu nemitemo zvave kuvhiringwa nenzira zhinji munzvimbo zhinji pasi pano. Vanoti hurumende dziri kuramba dzichisunga nekuvharira zvizvarwa zvenyika dzavo, dzinokurudzira kuti hurumende dzavo dziite zvinopa vanhu upenyu huri nani kubva kuBelarus kusvika kuVenezuela, vachiti vazhinji vanhu ava ndevechiduku. Vanoti pavasungwa vemuCuba vanoita chiuru, vazhinji vavo vane makore ari munharaunda yemakumi matatu nemaviri. VaBlinken vanoti zvinosiririsa kuti sekusungwa kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny vachisungirwa pasina mhosva kunowanza kuuyawo nekumbunyikidzwa kana kuurawa, vachiti zvakare hurumende dzakaita seRussia dzinosungawo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti vavashandise mune zvematongero enyika, vachiti Paul Whelan naIvan Gershkovich uye vose vakasungirwa mhosva dzavasina kupara vanofanira kusunungurwa neRussia. VaBlinken vanoti America icharamba ichishanda nemadzisawira ayo zuva nezuva kuti vasungwa ava vasunungurwe uye kuti vave mumaoko emhuri dzavo, ukuwo nyika dzinoita izvi dzichirangwa pamusoro pezvatiri kuita izvi. VaBlinken vanoti zviri mugwaro iri zvinoratidza mhosva dzinotyisa dzinoparwa nevanhu kune vamwe vanhu. Vanoenderera mberi vachiti muSudan, mauto eSudanese Armed Forces neRapid Support Forces vari kupara mhosva dzehondo sezviri kuitwa vaRohingya kuBurma vaUyghurs muXinjiang, mhosva dzehondo dzichiparwa pavari vose ava. Vanoti America icharamba ichitaura nehurumende dziri kuita izvi. Pamusoro penyaya idzi vachiti hurumende idzi dziri kushandisa uchenjeri hwechizvino zvino mukushambadza zvemanyepo nekuongorora vanhu. VaBlinken vanoti zvisinei gore ra2023 rakaona kutanga kwezvinopatarisiro maererano nekusimudzira kodzero dzevanhu, apo nyika dzeEstonia, Japan neMauritius dzakasimudzira kodzero dzevanhu vanoita zvoungochani, ukuwo masangano akasiyana-siyana kubva kuSouth Africa, kuMexico kusvika kuBrazil akashanda mukusimudzira mashandiro evanhu pamwe nekuvakurudzira kuti vaumbe masangano evashandi, vachiti Jordan yakatorawo matanho ekuona kuti vana vakaremara vanoenda kuchikoro. VaBlinken vanoti izvi zviratidzo zvekuti kuchengeta nekusimudzira kodzero dzevanhu kunokwanisa kuitwa kana pane vanhu munzvimbo zhinji panyika vanozvipira kuramba vachishandira kusimudzira hunhu hwevanhu vose pasi pose.
Tinotenda Tanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Sangano renhabvu reZifa rakazivisa kuti mitambo yemaWarriors yemakwikwi eWorld Cup ichatambirwa muSouth Africa sezvo Zimbabwe isina nhandare dzinokodzera kutambirwa mitambo yakadai. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wemitambo muzi wedu Adebe.
Ndichizvekutanga kuti zviitike mukanyatsorimemba munotaura kuti takaenda futi kunotamba kuRwanda, patakatamba neRwanda neNigeria. Saka kana mastadiums etu asati aita right nemastandards eCAF neFIFA, zvinorakidza kuti ticharamba chitamba kunze kwenyika. Zvakuda kuti tinyatsosanganisa maideas tobuda nechinhu chimwe chete, totageta kuti tivake new stadium zvinogona kuti zvinge zvichitipa tira kozi izvi zvekuti tirambe chiti ticharenovate mastadium. Hatinyatsoita mushe iye zvino hakuna zvakati wandei zvakaitika kuNational Sports Stadium. Saka zvakuda kuti hurumende inge ichipindira ipatsire tinyatsobuilda a new stadium. Kana takakwanisa kuti tinge tichivaka Parliament new one, ndofunga ne stadium new one, kana tichikanyatsoisa maefforts tinogona kuti tinge tichivaka a new stadium ine mastandards anodiwa neCAF neFIFA.
Mungaone iro sangano reZifa richikoshesa here kuti riitaurane nehurumende kuti pawanikwe ipo pachivakwa dzimwe nhandare dzekuti iwo maWarriors atambire munyika?
Zifa iripo iye zvino haisi substantive, saka ipapo panoti netsei vanoiti inormalization committee, asi inoramba ichiwana mari iri kubva kuFIFA neCAF inobatsira kuti vange vachirana association yeZifa iyezve kuti national team inge ichitamba. Dai mari dzodzo dziri kufa kuFIFA, maybe iyo ZIFA yobuda neka deliberate declaration yokuti itry kuti inge ichigadzira zvinhu zvekuti tiwanewo stadium. Zvinenge zvakakosha because mari dzacho dzinobuda hazvisi kunyatsotaura, asi vamwe vari kutaura mafigures makuru chaizvo. Saka zvakuda kuti vanhu vaite pachirungu vanoiti strategic planning kuti tinota new stadium here kana kuti totargeta one stadium yatinogadzirisa. Izvi zviri kudiwa neFIFA neCAF kuti Zimbabwe inge ichitamba pano.
Muongorori wenhau dzemitambo muzi wedu Hadebe achitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 ari parunhare Bulawayo. Mitambo yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera yakati Bikita Minerals 1, Tel 1, Ngezi Platinum 1, Bulawayo Chiefs 0, Chicken Inn 0, Dynamos 0, Rentals College 1, Yada 0, FC Platinum 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende inonzi iri kuronga kuti vakuru vezvikoro vasiri kuda kutambira mari yezigi panovhurwa zvikoro nechipiri chinouya vasungwe vachiendeswa kumatare edzimhosva. Zimbabwe inodongwa kuti itirwe musangano weNordic African Foreign Ministers Meeting wegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA.